vachitaura neStudio 7 kwamupanda wara kwagutu nhasi pakupera kwemusangano waita wakavharwa misuo vatangirai vati kunyange vanhu vari kuvapa mvumo yekubatana nemamwe mapato vazhinji munzvimbo dzavafamba vari kuratidza kusavimba nemamwe mapato vachiti vanogona kuzovanyengedza vatangirai vati vana chipangamazano pamwe nevane pfungwa dzinotungamirira maruwa vari kuvakurudzira kuti vapinde mubatanidzwa uyu vakangwarira vemamwe mapato
ndinofara chaizvo neprogramu nokudawo kuti inotipa mukana wokuti tizive kuti vanhu chokwadi chiri pasi pemwoyo wavo chii chokutanga vanhu vari kutambudzika nemamiriro aita zvinhu upenyu hwavanhu vanhu vari kuomerwa neupenyu and vari kutsvaga kuti toita sei kuti tikwanise kuti tiyambutse mhuri iyi so iyoyo chinhu chikuru ichocho tozouyawo panyaya yekuti vari kuti kuti izvozvo zviitike chii chingakwanisa kuti chiitike one inyaya yekuti kubatana kwakanaka asi vari kutyira kuti kana tobatana navamwe vamwe ava hatina tsarukano navo kuti mamiriro avakaita vanokwanisa kuidza value here mukubatana imomo kana kuti vanouya kutozoti disturb so there is a general suspicion but vasingarambi nyaya yekubatana so it's very important izvozvo
vatangirai vataurana nachipangamazano nevatungamiriri vekumaruwa kusanganisira madzishe nemasabhuku vati musangano wavo hausi kufara kuti madzishe nemasabhuku ataura mumusangano umu kuti vari kushungurudzwa nezanupf vachimanikidzwa kumanikidza vanhu mumaruwa kuti vaite zvavasingadi
kwozouyawo nyaya yekuti masabhuku nemadzishe vari kushungurudzwa zvisingabatsiri ndo zvinosaka kuti ndo chimwe chandichataura futi chefia but masabhuku vari kunyanya kushungurudzwa nenyaya yekuti vanonzini itai zvakati against their will kana akaonekwa achinzi ari kutaura zvinhu zvinovaka vanhu anonzi hausi kusapota musangano wezanupf saka vari mudambudziko guru iroro rokuti masabhuku vanofanira kuita liberated from the control yezanupf
vatungamiriri venharaunda yemugutu vakurudzira vatangirai kuti vaenderere mberi nekubatana nemamwe mapato asi vashare mapato ane musoro uye anokwanisa kuunza uwandu hunodiwa kuti vabvise hurumende iri kutonga mumwe wevakadaro ndiva Watson Manamike vekwadeure avo vayambirira vatangirai kuti vatange vaongorora kuti mamwe mapato ari pachokwadi here kana vopinda mubatanidzwa uyu
indoona sokuti kana vanhu vakada kubatana vachida kutsvaka chinhu chimwe chezviro kwazvo zvinenge zvakanaka nyika haisi kunaka iri kuramba chidzira tovakurudzira kuti vabatani navamwe vavanoona kuti vanhu vanoda kuvaka kuti vabetserwe ivo naivavo kuti vagone kukunda vabvisa mukabeo
asi pane vamwe vakaita savanedzoni mushaye varamba zvemubatanidzwa vachiti mapato mamwe anopikisa haasi pachokwadi anoda kuvavhiringidza
isusu zavagari vekuno kwagutu tinoona zvisina kunyanya kutikodzera nezvikonzero zvokuti vanhu vacho vamwe mapato vacho vatiri kubata navo kuti tibatane vagara vanongova vanhu vanongoramba vaino mweya wavo ugarwe saka kuva ugarwe kwavo ikoko kunotitaridza pachena kuti nyakudei tikaenda kunobatana navo hatina chetinonobura asi dai kuri kwokuti ivo vanouya nenyaya yokusada zvigaro taigona kutenderana navo kuti ngatibatanei asi kuti vari kuda kuuya vachida kutora masimba
vamwe vatsigiri vanoti havanyatsovimba nemamwe mapato kunyanya ane vazhinji vakabva muzanupf vachiti vanogona kunge vakatumwa vachida kuuya kuzovanyengedza vozovavhiringa asi vatsvangirai vati vavimbisa vanhu kuti vari kukoshesa zvakawanda uye vane chivimbo chekubatana nemapato avanoona kuti ari pachokwadi chekubatsira vana vezimbabwe kubvisa utungamiriri hwemutungamiriri wenyika varobert mugabe ndakamirira studio 7 kwagutu ndini gandri maramba